Mangwana nakanaka vatereri, tinosangana zvakare mangwana anhasi uri musi wechishanu kurume 8/2019. Makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Ray Choto ndiri muWashington DC ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Takazongoona gurususu remapurisa ekanzuru nemapurisa eZimbabwe Republic Police ava kuuya anga akanyanya kundowandira kumusoro uko kana muchiziva street inonzi First Street iyo. Ndo kwavanga vakaita kundowandira vari gurususu ndokunga marori anosvika kana iwo mana. Ndobva vangoburuka mumarori uya aya kwakutanga kutotsingirira mamembers edu vakabata mboma vakabata zvamboko.
Mapurisa anosunga nekutorera vanotengesa zvinhu zvavo mumigwagwa yemuHarare.
Vazotipidzoke muzuva 11 vachiti vanotarisira kuti vangadai vane chekuti vandipomere chingaite kuti matare azveye kuti vaonewo ndine mhosva kana kuti handi.
Mutungamiri weAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe vaObed Masaraure vanoudzwa nedare redzimhosva kuti vadzokere zvakare musi wa11 kubvumbi.
Rangu netwa Noxa ndiri kuno Joburg. Kuya kwandakatoita kuno ndakatiza nhamo yatakapiwa neZANU-PF. Saka nyaya iripo ndeyekuti ngatibatanei vana veZimbabwe. Ngatibatanei nemusiki sezvo vari vakasika dengana pasi, vakasika zvinhu zvese zvinoonekwa nezvisingaoneki. Kwavari hakuna chisingagoneki. Nguva yavo chete ndiyo inononoka, mindiro inononoka. Asi ichauya. Chamisa pamberi, ngatitungamidzei mutungamiriri wedu iye ndiye president watakasikirwa kuti ndiye achatisunungura muuranda.
Vateereri weStudio 7 votaura maonero avo pane zviri kuitika munyika. Iyi ndiyo misoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Nezuro mapurisa ekanzuro yeHarare nemapurisa eZimbabwe Republic Police akasunga nekutora midziyo yevanhu vanotengesa zvinhu zvavo mumigwagwa yemuHarare. Mukuru weVendors Initiative for Social and Economic Transformation vaSamuel Wadzai vanoti vakashamiswa nezvakaitika sezvo vasati vaziva kuti chii chakanga chakonzera kuti vatandaniswe munzvimbo dzavanotengesera. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa divi rekanzuru kana wokumapurisa panyaya iyi. Asi ngatinzwe hurukuro yaitwa naJonga Kandemiri weStudio 7 navaWadzai.
Mamembers edu anga ari kungotengesa sezvaanongoita mazuva ese. Takazongoona gurususu remapurisa ekanzuru nemapurisa eZimbabwe Republic Police ava kuuya anga akanyanya kundowandira kumusoro uko kana muchiziva street inonzi First Street iyo. Ndo kwavanga vakaita kundowandira vari gurususu ndokunga marori anosvika kana iwo mana. Ndobva vangoburuka mumarori uya aya kwakutanga kutotsingirira mamembers edu vakabata mboma vakabata zvamboko. Mamembers edu ndokutanga kutraya kutakura zvinhu zvavo vachitiza vachitraya kuprotekta property yavo, nokuti maitiro ari kuita mapurisa aya kubva vakaita nyaya dzeshutdown aya ndeyekuti vakatora zvinhu hazvidzoki. Saka mamembers edu aitiza achitraya kutakura zvinhu zvavo vachimhanya. Kuti tizive kuti nyaya chai chaiyo ndeyechii up to now hatisi kuziva, but vakauya nouwandu hwavo vakasvika vachingotora zvinhu zvimwe zvichipunziwa nemagudzu mamwari anokwanisa kuputsika achingoputsika vachimhanyidzana vachingodaro vamwe, ndobva vapedzisira vasungwa. Saka kutaura kwandiri kuita kune vamwe vakatosungwa, but kuti tizive kuti mhosva yacho ndeyechii izvezvi yapana ari kutsanangura.
Imi nhengo dzenyu dzaitengesera munzvimbo dzinobvumidzwa here kutengesa? Nokuti tinoziva kuti kana uchitengesera panzvimbo isingabvumidzwe mapurisa ekanzuro vanotora matanho.
Isusu ndofunga munoziva seboka mamiriro eposition yedu ndeyekuti hakuna munhu anoramba kuenda kunotengesera kunobvumirwa kana pekundotengesera panobvumirwa pachona paripo. Chekutanga ndechekuti mhuri yeZimbabwe inofanira kuziva kuti vamwe vanhu vari kutandaniswa, vamwe mavendors ari kutandaniswa vari kutengesera panzvimbo dzinobvumirwa. Ndopasomuenzaniso mavendors aitengesera pakona Union naChinoi Street vari kutengesera panzvimbo inozikamwa nesiti Harare kuti iri designated, but ndevamwe vanhu vakadzingiriwa vakamhanyiswa nezuro vakaputsirwa midziyo yavo. Saka hazvichanzwisika kuti inyaya yekuti muri kutengesera panobvumirwa kana pasingabvumirwi kana kuti zvimwewo zviri kurongwa zvatisingazivi isusu semaboka anomirira mabhendi. hapana nyaya takaudzwa inoenderana nezvekuti vanhu vakutengesera pasipo. Vanhu vakatanga kungomhanyidzwa. Up to now we can't tell kuti chii.
Vanhu vangani vakasungwa uye vachatorerwa matanho akadi?
Patsvagurudzo yataita izvezvi ndambosvikawo kucentral uchindoona kunenge kwanga kune about 10 vanga vachiviko but vachinzi vari kuzvibhadharai mafaini ekuti manga muchida kuita mishonga. Mapurisa anga achikudza kuti ibvai pamwe kutengesera. For now ndo zvatingori nazvo tichikuziva kuti vachaendeswa kukotsi here kana kuti vachanzi bhadharai mafaini sezvekutaura.
Mune urongwa here hwekuti mutsvage kunzwisisa kubva kukanzuro kuti sei yakatora matanho iwayo?
Ndichazama kuti ndindoona vakuru vekanzuro. Tinowanza kuita nhaurirano dzakanaka chose nameya veguta veHarare. Pamarongera tiri kuita kutogadzira dambudziko revending sei muHarare, vanowanza kunge vachitipa mukana wekutaura navo. Saka tinovimba kuti vachatipa mukana uyoyo. Tichadazve kuenda kukomiti inomiririra informal sector pasiti of Harare ipapo inotungamirwa nemacouncillors tindonzwa kuti inyaya yei iri kukonzeresa. Tichadazve kutraya kuti kana zvikabudirira tinge tichibatana tichindoona madirectors epakanzuro ipapo. Tinotinoziva kuti ndo vane masimba kazhinji ekukurudzira kana kuti kupa mvumo kumapurisa kuti endai mundobvisa vanhu, endai munotora ava vari kutengesera pakadai. Saka tichada futi kuti tiende kundoona ivavo tinzwe kuti nyaya iyi ndeye chii, nokuti tisina kuziva kuti nyaya ndeye chii mukomajonga. Tinoramba tichingotenderera panzvimbo one. Kana zvazonetesesa tichienda kuvakuru chaivo vehurumende, ndinotaura minista vanomirira mainformal traders, tondonzwa kuti nyaya iyi toigadzirisa sei pasina mbonga mupopoto yekumhanyidzana nokutorerana zvinhu vanhu vari kuda kurarama munguva yakaoma kudai.
Mukuru weVendors Initiative for Social and Economic Transformation vaSamuel Wadzai vachitaura naJonga Kandemiri weStudio 7 vari parunhare vari muHarare. Mutungamiri weAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe vaObed Masaraure vakamiswa pamberi pedare redzimhosva nezuro vakaudzwa kuti vadzoke zvakare musi wa11 kubvumbi sezvo mapurisa asati ava neumbowo hwakakwana pamhosva yavari kupomerwa. Ngatinzwei hurukuro yavaita naTanonoka Honde weStudio 7.
Ndinorwadziwa nekuti ndabva kubasa kwandabira vana vangu vanda vachifanira kunge ndichidzidzisa muchikoro nguva yavo ndikaenda kudare. Ndikasvika vanhu vakandisunga vakandibata vakanditota vakandigarisa mutorongo nguva refu vachiti havasati vane umbowo hwekupa kudare kuti nyaya yangu itongwe. Saka akasvike kutanga ndaane nguva yakawanda ndichienda vachingotaura zvimwe chete izvozvo.
Saka manga mashevedzerwa chidare ratichi kwamuri?
Vazoti tidzoke musi wa11 vachiti vanotarisira kuti vangadai vane chekuti vandipomere chingaite kuti matare azveye kuti vaonewo ndine mhosva kana kuti handii. Nhasi tinodzoka musi wa11 April kuchinzi ndobva vachange vachizotonga nyaya yangu kana teti yavo vanachipomerwa pamuraramiro wandinoita kana pakondakti yandakanzi.
Iyo nyaya yamuri kupomerwa ndiyechi?
Kupomerwa nyaya yekutanga yekuti ndinoda kubvisa hurumende nechisimba. Zvichinziwo zvakare ndakainsaita vanhu kuti vaite mhirizhonga yakaitika mamazuva akapfuura musi wa14-16 February pakaitika mhirizhonga yakaita kuputswa kwezvinhu sekutaura kwavanoita. Saka dziri nyaya mbiri idzodzo ndodzandiri kudenurwa kumatare. Yekutanga yavanoti treason, yechipiri yavari kuti inciting public violence.
Saka vakatanga vakusungai vasati vaona umbowo?
Ndakatanga ndikuabhudhagwa ndikambunyikidzwa ndikarohwa ndikapotsa ndaura yewa ndikazozotandiwa kumapurisa. Asi nhasi vakuti havana chavanoziva chavangape kudare kuti ndingatongwe kuti pane mhosva yandakaita here. Hongu vakatanga vandibata vasati vaita tsvakurudzo vasina umbowo hwekuti ndingatongwe nemhosva iyi.
Gweta renyu rati chii nenyayai?
Gweta rangu raradza kukashamara rikapa dare rikanyorisa kudare kuti tinokumbirawo kuti musi wa11 cheti ikwanise kuzivisa kuti trial yedu yacho inotanga rini. Kana vakundikana kuti vatiudze kuti trial yemhosva yatinonzi takafara ingatange rini. Nyaya yacho hatichazotenderi kuti tirambe tichinzi tiri parimandi, tirambe tichinzi ndinoripota kumapurisa, ndirambe ndichinzi handi pane zvimwe zvinhu zvandisingatendegwe nenyaya yekuti ivo havatorina umbowo zvachose. Saka vavazivisa dare kuti ngazvigadziriswe musi wa11 April kuti tizivikanwe tizopinda mutrial rini. Kana vatasa tobviswa panyaya yeusungu.
Mutungamiri weAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe vaObed Masaraure vachitaura naTanonoka Wande vari parunhare vari muHarare. mutewedzeri wemutauriri webazi remuAmerica rezvekudzidzana nedzimwe nyika vaObed Paladino vanoti hurumende yavo iri kugutsikana kuti mutungamiri weZimbabwe vaEmerson Mnangagwa havasati vavandudza zvinhu munyaya dzezvematongerwo enyika pamwe nezveupfumi senzira yekugadzirisa chimiro chavo kunyika dzepasi rose kusanganisira America. Vakati vanhu vakatemerwa zvirango ava vari kuramba vachivhiringa utongo hwejechechere muZimbabwe. Mashoko ava Paladino anotevera mashoko ava Donald Trump ekuti vawedzera negore rimwe zvirango zvakatemerwa vakuru vakuru muhurumende yeZimbabwe pamwe nemadzisahwira avo. Tombotarisa misoro yenhau iri mumapepa nhau anhasi. Bepa nhau repaindaneti reNewswire rinoti muzvinabhizinesi ane mukurumbira pasi rose vaStrive Masiwa vatenga kambani yeMascom Botswana. Izvi zvinoitika mushure memakore gumi nemana vamasiwa vatorerwa masimba mukambani iyi nekambani yeMTN. Vamasiwa vanonzi vakabhadhara mazana matatu emamiriyoni emadhora mushure mekunge MTN yatengesera vamasiwa zvikamu zvayo makumi mashanu nezvitatu kubva muzana zviri muMascom Botswana. Bepanhau reChronicle rinoti hurumende iri kuronga kubvisa mutemo unosungira makambani ekunze kuti asave nezvikamu zveupfumi zvinodarika makumi mana nezvipfumbamwe kubva muzana makambani anenge atanga muZimbabwe. Hurumende inoti iri kuita izvi senzira yekukwezva vemabhizimisi vekunze kuitira kuti vazotanga mabhizimisi muZimbabwe paine mitemo yakanaka. Makateerera kuStudio 7 tiri kutevhenyura tiri muWashington DC. Yasvika nguva yandinofarira zvikuru muchirongwa chino, nguva yatinonzwa kwamuri imi varidzi vechirongwa cheStudio 7 vateereri.
Vakadiwa shamarari veStudio 7. Tokutendai nebasa ramunoita. Vedwe taikumbirawo kuna Emerson Mnangagwa kuti havazi kuonawo here zviri kuitika muZimbabwe. Havazi kutionawo here. Ndozvatiri kukumbira kuti havazi kutionawo here. Vedwe tatambura isu.
Makadii vashavariri veStudio 7. Tine mutendai nebasa renyu ramunotiitira. Ei, nyaya iri kuitika muZimbabwe inyaya yakaoma. Inyaya inosiririsa zvisingaiti. Nyaya iyi sapiti sezvituri masango tiri kufamba tichinetseka tizivi kuti bato reZANU-PF ratishungurudza, but ndo vanongoti MDC ndoinovuraya nyika, MDC inovuraya nyika. Indoshiya kuti MDC yavanoti inovuraya nyika yakatonga gore ripi, yakatonga gore ripi yeMDC inonzi inovuraya nyika. Tazviona kuti bato reZANU-PF rakundikana. Takuchingotarisa kuna Jehovha zvakuda Mwari. Takungotarisawo nemaziva, tichazine zvekuita. Vana vedu varikungotambura vari kumusha kwezi takungokiyakiya, tichatozine zvekuita. Ndinomutendai.
Ndinokufarisai mose vashamarare veStudio 7. Musi uyu ndinoda kutenda nechirongwa chemunotipa cheStudio 7 chechokwadi. Uno tarwadziwa mukoma Jonga. Kuno hakuna kumira zvakanaka. Tiri kubatwa zvipuka zvinoraramira musango. Hatisi kubatwa musha. Mari dzatinopiwa hadzifanani nevanhu vemuno. Tiri kupiwa mari dzepasi. Zvichinzi dzokerai kumusha kwenyu. Shuwa tarwadziwa mukoma Jonga. Mose vashamara veStudio 7. Ndinokumbira awo pamunoshaura Studio 7 yenyu mushaurewo nerekodhi yangu iyi ndataura iyi. Tarwadziwa nehurumende iyi iri kutonga pane zvino. Dai vaichinja zvavo mwoyo. Vombozwawo zvavatsitsi pana vanhu vose vari kutambura muZimbabwe. Shuwa tatambura kubva 2008 tichingoshupika tiri muSouth Africa hazvisi kufamba musha. Iyi pamwe kuda zvichachinja asi zvaramba zvakarovera pasimbi chaipo. Dai vambopa vamwe vane nyasha zvavo vambotongawo kana uchidzorwa idzo pfungwa zvavo kuzvirwa vanhu tsitsi vari kutambura muZimbabwe. Tinombopota tichifona kumba zuva nezuva. izvo chibage chakatsva chose zvichireva kuti ticharamba tichitambudzika tiri mundau yeSouth Africa ino yatiri. Zvinorwadza. Ngavadzorewo mwoyo, hurumende iri kutonga pane zvinhu. Ndatenda zvangu. Mukumiro rekodhi iyi pamunoshaura mushaurawo nerekodhi yangu iyi mukoma Jonga. Ndatenda zvangu.
Kwazwai mhuri yeZimbabwe. Iyi ndoitwawo Chirandu. Ndoda kutaura pamusoro pemasanction ari kuchemwa neveZANU PF nemari yavari kutambisa kuti vatsvage munhu anovamirira kuti masanction abviswe. Ndinongoti kuZANU PF iri ine muririro waya yuregedzi. Makanyepera pamaelection, koelection kuti itai mafree, itai new dispensation, takuita zvinhu zvakanaka. Chingopedza maelection makatanga kupfuura vanhu. Izvozvi munongosunga maMPs muchiteverera. Human right yacho iri papi? Kodzero dzevanhu dziri papi? Dzacho dzamukuti tiri kupa vanhu tiri Zimbabwe tinopa kodzero. Vanhu vasina freedom of expression yavo. Zvinomochema nemasanction murambo motumirwa. Zvinorwadza nezvinoitwa nehurumende yamunangagwa. Zvinongoratidza kuti shiri nemuriro waya yuregedzi. Munomboti nyevenutsei mwoyo mbichana, asi ndo zvamuri mova madzokora zvakare mutanga kusunga vanhu maakuponda futi muchiuraya. Zvinongorwadza zviri kuitwa nehurumende yavamunangagwa. Ndatendawo.
Mangadiko vashamarari veStudio 7. Zita rangu ndinoitwa Noxa, ndiri kuno kuJoburg. Uye kwandakatoitawo kuno ndakatiza nhamo yatakapiwa neZANU PF. Saka nyaya iripo ndeyekuti ngatibatanei vana veZimbabwe, ngatibatanei nomusiki, sezvo vari vakasika dengana pasi, vakasika zvinhu zvese zvinoonekwa nezvisingaoneki. Kwavari hakuna chisingagoneki. Nguva yavo chete ndiyo inononoka, mhinduro inononoka, asi ichauya. Chamisa pamberi, ngatitungamidzei mutungamiriri wedu iyeye. Ndiye president watakasikirwa kuti ndiye achatisunungura muuranda. Ngatidananei, tibatane, tiite chinhu chimwe chete, ndokuti tigone kukunda Satani akapinda mukati menyika yedu. Ndichiti Jesu, tinotenda. Muve nesu, tinotenda vashamarari. Muve nesu varakanaka.
Makadiko veStudio 7, zita ndoitwa Tony, ndiri muno zvangu muPretoria. Ndikupererwa iri ZANU PF ndo pati iri kupererwa manje. I remember gore rapera vamunangagwa vaida kudhiza vaTrump vachiti hei ndoda kupai munda wekutambira golf here kuVicky Fawcett. VaTrump vakatadza kuti havatambiri chioko muhomwe. Zvikangopera zvakadaro. Ike zvino ndakunzwa kuti vakuda kubvisa almost 500,000 USD kune imwe kambani iko kuAmerica kuzama kuda kudhizazve. But I remember pasina kana 6 days apa vaitaurai veZANU PF vachiti masanctions haatomboshayisi hope. Ko ike zvino makuda kudhiza zvaita sei? Makushayiwa hope here kana kuti chii? Munenge mari heiko vanhu veZANU PF? Zvihuta here chiiko? Pakaipako vanhu. Yapererwa ZANU PF.
In Indonesia, it tells us Mango from Pamandere. Pachipinge apa ndaidzidza pachikoro chedzigrivary secondary school. Ndanzitakudzwa Simango oro mugeza machira pamukono. Ndinoti dai mandivhurirawo rekodhi yangu iyi mwoyo wangu wofare. Zvichimo zvangu zvandinotaurawo pano paStudio 7 zvizikwewo nevamwe vose. Nekuti takadai tiri musango tichitambudzika. Vamwe vachifara, vamwe vachiuraya vamwe, vamwe vachifura vamwe. Haizomboiti nyika yakanaka. Iro ropa rinoramba richiteuka mandi kumandi. Kubva izvozvi kusikapa tiri pana vanhu veMDC vanongoramba vachisungwa, vachisungwa, vachisunga. But ZANU PF iri kutaura kuti vese veZANU PF vakanaka, veMDC ndo vakashata. Tisadaro, tisadaro, ndatitsura nendichiziva. Inini ndototi dai vaTrump vaenderera mberi vachitaura nyaya yavo yemasanction iyoyo awedzero amwe, arege kupa Zimbabwe kana sendi zvatitambura. Kusika Munangagwa, kusika Comrade Emerson Munangagwa president vedu vaita oda, kusika vapawo vamwe chigaro vombotongawo so. Ndane nguva yakareba ndapota ndise rekodhi rangu iri paStudio 7. Ndinoitwa takudzwa Simango from Chipinge, but izvozvi ndiri South Africa. Ndaidzidza pachikoro chinonzi Green Valley Secondary School. Kutambudzika chete ndokwatiri kuita vana veZimbabwe.
Aiwa, nguva ndiyo ine shanje yevateereri. Tinotenda mose matumira mashoko enyu apinda muchirongwa chanhasi. Kune avo vatisina kunzwa nhasi, tinoti musaore mwoyo. Rambai muchitumira mashoko enyu kuno kuchirongwa chenyu. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mukuru wemauto wemuAmerica ari muAfrica anoti haafungi kuti muzinda wePentagon uchakwanisa kupedza urongwa hwekuderedza mauto awo ari muAfrica nezvikamu gumi kubva muzana sekutaurwa kwakange kwaitwa nebazi rezvekudzivirirwa kuAmerica gore rapera. munambudzi gore rapera Pentagon yakanga yati ichabvisa mauto ayo mazana manomwe kubva pamauto ayo zvuru zvinomwe nemazana maviri zviri muAfrica chikumi 2020 asati apfuura. Sangano rinokweretesa mari pasi rose reInternational Monetary Fund rinoti Venezuela yakatarisana nezvipingaidzo zvarisati ramboona pasi rino. Mutauriri wesangano iri Gary Rice ati kurwisa matambudziko akatarisana neVenezuela kunoda kushinga kwakadzama zvikuru uye kubatana kwakasimba mukupa rubatsiro kwenyika dzose zana nemakumi masere nepfumbamwe dziri muIMF. Makateerera kuStudio 7 animi muchirongwa ndini Ray Choto ndiri muWashington DC. Mumiriri weAfrican Union muAmerica ambassador ari kana chihombori kwao vanoti hurumende dzemuAfrica dziri kushanda zvakasimba zvikuru mukuona kuti mikana yemadzimai nevanhurume yaenzaniswa sezviri kudiwa kuti zviitwe gore ra2015 risati rasvika. Marvelous Mhlanganya uye weStudio 7 aita hurukuro naambassador kwao kuti tinzwe zviri kuitwa muAfrica.
Mazwi andinoda kuudza vadzimai pasi pose ndeyekuti pavakuru vedu vese vekuAfrican Union vari kuti nyaya yevakadzi inyaya yakaoma. Hapana imba inobudirira kana vakadzi vasiri pamberi. Hapana imba inobudirira kana vakadzi vasiri empowered. Hapana imba inobudirira kana mai vasina chidzidzo chavanofanirwa kuti vange vainacho kuti vadi vabate imba yavo zvakanaka. Kuti imba ifambe zvakanaka ndimai vanenge vachitungamira. Saka isusu vakadzi tinotungamira dzimba dzedu mumisha, tigotungamira region yese, tigotungamira nyika. Vanoti ukadzidzisa mukadzi wadzidzisa imba yese. Saka isusu muAfrica vakadzi ngatirealize kuti chii vakuru vedu vanotitonga vari kuda kuti tive tine yatinoti gender parity 50-50. Kana kuri kumabasa ngatiite 50-50 because vakadzi isusu ndisu takawanda kudarika varume. Saka it makes sense kuti kwatinosenza kwese ngakunge kuve kune more vakadzi than varume. Nokuti isusu kana tashanda mari yatinotambira tinoishandisira kuvana. Kazhinji varume havadaro. Saka kuti nyika yedu ifambire iende mberi, isu vakadzi ngatirealize kuti we are just as good as leaders as men, if not better.
Pane vamwe vanoshora kuti hurumende nyanya dzemuAfrica vanotaura kuti ngapave kuenzaniswa kwemikana pakati pevarume nemadzimai, asi vari mumahurumende idzi havazowanikwe vachiisa zvinhu zvakadai mubumbiro nezvimwewo zvakadaro, uyezve vari kuti ivo hapana political willingness kana kuti commitment iri kubva kuvatungamiri venyika idzo dzemuAfrica. Munotii?
Ndoda kuti vaende kuwebsite yekuAfrican Union vaone madocuments aripo akanyorwa nezvegender parity. Vozotarisawo kuti zviri kuitika paAfrican Union. Izvi neizvi, like I said, uchaona kuti macommissioner 8 ari kuAfrican Union leadership, 5 vakadzi, kwoita 3 varume, and then kwozoti tina chairman murume nadeputy chair murume. Right there zvinokuratidza kuti chii African iri kuti pamberi nevakadzi. And then ukazotarisa mamwe madzimwe nyika, nyika yakaita seEthiopia, president mukadzi, parliament ya 50-50 varume nevakadzi. Ukatarisa nyika yakaita seRwanda ya 60% vakadzi 40% varume. Saka ndo zvimwe zviri kuti mamwewo maleaders vari kuzvitarisa vachizvifarira vachitiwo kana nesuwo ngatidi ngatiedzeiwo kuita izvozvo. Ndinenge ndiri mumusangano navo, chokwadi ndechekuti ndinovanzwa vachitaura vachibvumirana kuti zveshuwa by 2020 gender parity muAfrica yese. Saka political will from the top iripo. Chinozonesewo zvacho ndechekuti implementation kana tadzokera kuma individual countries it's a bit of a problem. But you have to realize kuti leader ave leader it's also because of the people around him. Saka ngatishandei tese munyika dzedu, but tichiziva kuti political will kubva kumusoro iripo and tichiramba tichipusha tichishingirira kuitira kuti varume vasarambe vachidi vachitisududza. Vakada kuedza kutisududza isu ngatitiwo chokwadi tinochiziva mutemo uripo uri kuti by 2025 tinenge taa 50-50 pese pamalevels emabasa. Saka ndoda kuti vakadzi vese vazvizive izvozvo kuti varume vanenge vachida kukudzinyirirai zivai marights enyu. African Union yakati 2025 50-50 gender parity muAfrica. Vakadzi ndisu takawanda kudarika varume. It does not make any sense kuti sisi tingatiri 10%, 20% kumabasa. And yet ndisu vazhinji. And yes, ndisu tinogona kushanda, tinobudirira. Ndisu tirikuchengeta misha. Saka vakadzi, ngati zivei my rights edu, ngati zivei kuti kubvira kumusoro chaiko kwa African Union, gender parity 2025. Ngati idimande iyoyo.
Pane vamwe vanoti madzimai ekumaruva anowanikwa achisiwa pane nguva dzakadai panorangarirwa mazuva emadzimai nezvimwewo. Pane zviri kuitwa here nehurumende dzemuAfrica kuitira kuti madzimai ekumaruva wawanikwewo vari paye patingati patafura?
It's a difficult situation kumaruva nokuti ishi ndeyekuti chii ndeyemari. But even then, leadership ngaibve kubva kumusoro in each country. Ichidzikira kusika kumaruva ikoko. Just because uri kumaruva azireve kuti haukwanise kutungamira uri kumaruva ikoko. Kune mabasa ariko kumaruva ikoko. Kana tichiita zvekurima, imi vakadzi muri mafarmers, you are just as good if not better than varume. Saka maopportunities ngapuwe on a 50-50 basis. Not kuti uri mukadzi wegara mukitchen baba ndo vachapuwa mari yechi yefarm. Iwe gara mukumba baba ndo vachapuwa mari yema implement. Ayo, ngati ti 50-50. Demanding kuti kwese kwatiri whether uri kumaruva kana kuti uri mutown 50-50 regardless.
Mumiriri weAfrican Union muAmerica ambassador Arikana Chihombori kwao vachitaura naMavelous Mhlanganya uye weStudio 7 vari muWashington DC. Muchikamu chedu chemimhanzi nhasi muzuva rekurangarira madzimai pasi rose. Regai timbotandara namukoma Prince Nico Mbagwa vachiti ivo Sweet Mother. Mother mumanzi wa Prince Nico Mbagwa tichirangarira zuva remadzimai pasi rose. Mumanzi uyu uchiuya kwamuri uchibva kuno ku Studio 7 iri muWashington DC. Sezvo nguva yedu yapera, regai tichimbotarisa misoro yenhau dzakare. Mapurisa anosunga nekutorera vanotengesa zvinhu zvavo mumigwagwa yemuHarare. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana apo tichange Manerano abotanga tichikupai dzimwe nhau dzeshona. Anokuoneka imuchirongwa chino, ndini Rachel Toto, ndiri mu Washington DC, Doksi ya imina, Praxedes Jeremiah, achikupai nau muririmi rwendebele.